Zimbabwe. A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, January the 20th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we've got a variety of programs. We are looking at the handover today of President Emmerson Mnangagwa of the Zimbabwe Electoral Commission report that was written and taken to Parliament. And this was handed over to the President today. And he said the final report will be used in this year's general election, but President Mnangagwa said he will give his views on the report on Monday. Nasi tukutarisa gwaro rapiwa Zimbabwe Electoral Commission nemutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa. Kuitira kuti igadzirise nyaya yematunhu isina kufadza nhengo dzeparamende. Gwaro iri kana richinge ragadziriswa ndiro richashandiswa musarudzo dzenhengo dzeparamende nemakanzuru uye sarudzo yemutungamiri wenyika. Va Emmerson Mnangagwa vati vachapawo pfungwa dzavo negwaro iri nemusi wemuvhuro. Addressing journalists after receiving the report, the ZEC chairperson Priscilla Chigumba explained how they came up with the report and how they created the electoral boundaries. Let's hear what she had to say.
Not to limit more than 210 constituencies, those are enshrined in the constitution, right? So we look at number of registered voters and we divide 210 into number of registered voters, isn't it? Then we come up with what we call a national average, which is probably something like 27,000. Then the constitution says in delimiting wards and boundaries, and please be advised, this is the first time that ZEC is delimiting wards as well as boundaries. In the last delimitation, wards were delimited by Ministry of Local Government. So now, not only is ZEC supposed to ensure that constituencies have equal numbers of registered voters, ZEC is supposed to ensure that wards have equal numbers of registered voters. So we come up with our national average, isn't it? But now we have to delimit wards as well, isn't it? And we know that provinces have different figures in terms of registered voters. For instance, Harare has 1.5 million approximately, and some of the provinces have 700,000, some 800,000. So in order to delimit wards, the way in which we interpret the plus or minus 20% is that it's a discretion which has been given to the commission where we use that variance on a sliding scale depending on the secondary factors in the constitution like community of interest, geography. For instance, you know that the geography clearly in the rural areas is different from the urban areas. You know that there are some sparsely populated areas, there are some mountainous areas, there are some areas which have more rivers, there are some areas with more infrastructure, better electricity and all this and all that. So the constitution, you know that there are some sparsely populated areas, there are some mountainous areas, there are some areas which have more rivers, there are some areas with more infrastructure, better electricity and all this and all that. So the constitution gives us the 20% variance to then take into account to say this is a province which has less people and more mountains. Well, this is a province which doesn't have infrastructure. To what extent do we then use the 20% to take infrastructure in this province? So the 20% variance, there is no miscalculation or anything that went wrong. This is not our first delimitation. We were part of the delimitation in 2007, and the technical experts who advised the commission that did delimitation then were also part of the technical experts that we used in this delimitation. So we had institutional memory. So just to correct, nothing went wrong. Absolutely nothing went wrong. We used our discretion in the manner that we were supposed to use it in terms of the constitution. And if there was a misinterpretation of what discretion meant, that is what we are going to correct.
Apo tanga tiri kunzwa Amai Chigumba vachitaura naRutendo Mawere we Studio 7. Meanwhile, in the court, the 26 CCC activists, including a lawmaker and two lawmakers and a minor, accused of participating in a gathering with an intent to promote public violence in Budiriro last Saturday, were at the magistrate's court again in Harare today. Their lawyer, Wubert Mandinde, explained what happened in the court today.
Muchishona tiri kuti taenderera mberi nenyaya yedu pazivara nhasi yekukumbira kuti avo vanhu vakabatwa vapiwe vabvumirwe kubhadhara mari yechibatiso. Magweta ehurumende aenderera mberi vachipa uchapupu through purisa ari kuita nyaya vagara uzive. Isu tapedza yatinoti cross examination kubvunzurudza mupurisa uyu nemuvhuro. Magweta ehurumende vachatora mukana kuedza kugadzurusa apo pasina kunyatsobuda zvakanaka. Magweta ehurumende vazivisa zvakare kuti vachauyisa mumwe mufakazi kuenderera mberi nenyaya iyoyiyi. Hatina kufara neizvozvo nekuti hatina mapepa atati atapiwa anoratidza kuti pane mumwe mufakazi achauya. Vati vachauyisa mukuru wamapurisa kuBudiriro police station. Tichazonyatsotarisa nyaya yacho nekubvira nemapepa acho kana nyaya yoenderera mberi nemusi wemukuru.
Mune imwe nyaya yange iri kuitika kumatare nhasi, aimbova mutikitiva weCriminal Investigations Department vaJason Muvevi vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva ina dzekuponda uye mbiri dzekuedza kuuraya vamwe vanhu vaviri. Rimwe remagweta avo vaSamson Zingira vaudza dare kuti vaMuvevi vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Let's hear what the lawyer had to say about this to our reporter Frank Chikore, who was at the court.
In court today vis-a-vis the case of Jason Mohamed.
No, he's just been placed on remand. He's formally placed on remand on the 6th of April.
We understand that he has complaints against the police. Can you tell us more?
It's just that he just complained about us after some of the orders say that the state should investigate.
That day was one of Muvevi's lawyers, Samson Zingira, talking to Studio 7's Frank Chikore. Please stay with us, but let's now take a break and we'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those joining us, we are streaming this show live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. For a perspective on this issue, we are joined by our guest. We are looking forward to having the music maestro, Thomas Mapumo, whose line just dropped, but he did call me on my WhatsApp, so we're hoping that he will pick up in a bit. And we are also looking forward to having a ZANU-PF representative. But now on Skype, we have Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change. Welcome to the program, Mr. Jokora.
Thank you, Tete Malvelas. Magadi Muriye Zimbabwe.
Aiwa, muri kuona nekunzwa, tanga tiri kunzwa apo kuti nhasi gwaro redelimitation report rawanikwa iro richipiwa kusangano rezek nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Imi semapato anopikisa, mungati chii nenyaya iyi?
Isu kuramba tichitaura zvekutaurwa nevanhu, ribato revanhu rinotaurwa nevanhu. zvakare kuti ZEC pachezvayo kana iri organization yakaiswa nevanhu inofanira kuteerera zvinotaurwa nevanhu. Vanhu havasi kufara nezvakaitika padelimitation. Havasi vanhu voga, chero mamembers of parliament arimo ose kusanganisira nevanopikisa naivo vezanupf vacho havasi kufara nezvakaitwa neZEC. ZEC haina kuita basa rayo nemazvo. ZEC haina kugona basa. Saka vanhu vose vari vese vari kutaura kuti ZEC inofanira kugadzirisa mhosvo dzese dzavakaisa vasati vatombofunga kana kuti kuve nesarudzo kana kuendesa kune vanoti mukuru wenyika. Vanenge vasingafanira kunge vachidaro. Vanofanira kutanga vagadzirisa zvese zvekutaurwa nevanhu kuti zvinoda kugadziriswa. Nyaya dzavangachitaurwa naivo mukuru weZEC kuti pane inonzi no community of interest. Zvinhu izvozvo havana kutombozvitarisa. Ari kuzvitaura but haana kuzviita. Zvinorevei kana vachitora munhu vanhu vari kuchisipiti vari kuborodheo vachinosanganiswa nevanhu vari kuchirufamu. Handisi kusvora vanhu vari kuchirufamu but hapana acho iwa anonzi ma community of interest. Kana muchipaza vanhu vese veHighfield bonzi havasisina constituents. Vonotanga kusangana nevanhu vekuGlenview. Isu takakurira muHighfield. Tine vanhu vedu, tine zvinhu zvedu zvatinoita muHighfield zvinotibatanidza sevanhu vemuHighfield. Zvopazwa zvese izvozvo zvoendeswawo. Tiri kuona ZEC yakatora vanhu vemutaundi ichinovaisa kumareserva. Zvinhu izvozvo hazvifanira kunge zvichiitika. Saka tiri kuti ZEC ngaigadzirise izvozvo. Ikasadaro tinobva taramba takamira neshoko redu rekuti ZEC iri kushanda neZANU-PF kuti ipe advantage kuZANU-PF. Nekuti ZANU inozviziva kuti inorohwa seri neseri mumadhorobha haikwanisi kuhwina. Saka inoda kutora mavhotsi ekumareserva ichiaisa uko. Yotora kumwe kwainofungidzira kuti ine vanhu kana kuti inokwanisa kunobiridzira iri ikoko yoisa uko. Saka zvinhu izvozvo ngazvigadziriswe delimitation isati yanzi yakuendeswa kumukuru wenyika kana kuti vaanoti.
Aiwa, tinotenda vadzokora. Regai tibva taenda kuna vamwe mukanya zvakare. Tina mukanya vaThomas Mapfumo, muimbi ane mukurumbira vaMapfumo. Muri kunzwa tanga tiri kunzwa apo zvanga zviri kutaurwa panyaya yemiganhu yakatarwa mitsva, uyezve tinoona pane vamwe nhengo dzemapato anopikisa vari kuwanikwa ivo vakasungwa vanosvika 26 vari kunzi vanofanira kumiswa pamberi pedare, uyezve vari kunyima mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso pari zvino. Munoti chii vaMapfumo?
Hapana zvekutaura zvakawanda. Ndinoona inini zvangu inini dambudziko rine vanhu vekumusha kutya umbwende hwakawandisa kumusha kweduku uri kubanzwisa kutya. Muchaziva nguva iya yakaitwa maelections, Chamisa anonzi akahwina. Zvaakahwina vanhu vakapinda mustreet. Munoziva tactiki yakashandiswa. Saka dzendai munoshuta, kana mukashuta vanhu 6 vanhu ava vadzoke mustreet futi. Makazombovaona vachidzoka?
Saka muri kuti mukanya chiri kunyanyoshandiswa inyaya yekutyisidzira veruzhinji.
Yekutyisidzira veruzhinji. Hapana maelections anoitwa kana pasina maforeign observers, pasina nhingi mareforms pasina mareforms and zvakawanda zviripo iyo ZEC iyo ibato rezanhu. Munopanzwisisa? Hapana chinofamba kumusha kuvanhu vakasabuda mudzimba kuti vazvisunungure. Hapana chinofamba vanhu vakasabuda mudzimba kuti vazvisunungure. Zvemaelections hamuri kutaura aya, forget about it.
Saka mukanya muri kuti imi sarudzo vanhu ngavakanganwe nezvadzo here? Nekuti tinoona kuti pari zvino ndogore resarudzo.
Iye zvino vari kuti vari kuwesta time. Ndogara ndichitaura naye Chamisa ndichimutaurira nyaya idzi. Vakanganwe zvavo vanhu ava takura navo.
Saka poitwa sei?
Ya, vanhu ngavabude mudzimba vabvise vanhu ava. Mukasadaro tarisai kuti mapedza makore mangani 42 years muinavo vanhu ava muchiita hapana one party state. Hapana sangirai akauya akatambwa matrix, sangirai akahwina akatangwa matrix akapedzisira akunzi ndeya prime minister. wozopedzira adyiwa zvarigwa zvekurigwa zviya zviya iye zvine izvi vari kuriga vari kuma reserve ndakatuma muzukuru wangu wechidiki ari kuda kuti avhoteu haasi kuwana ningi kuwana ID so akatoenda kureserva kunotsvaga ID vana vadiki havasi kubvumiswa kuningika kuregister rubona irigging yakatopenga iyoyo
ya mumbobata makadaro mukanya regai timbotorawo vezano PF teams vekwavari tinokuchingamidzai pachirongwa chedu vamunashe
tinotenda mavhe
muri kunzwa nhasi tanga tiri kutaura isu pamusoro pegwaro redelimitation report rawanikwa iro richipihwa kuzek nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa tiri kunzwapo tina mukanya thomas mapfumo uyezve tina vatawanda dzvokora veccc vari kuti ivo aiwa zviri kuitwa munyika pari zvino zvinonyatsomira zvakanaka takanyanyotarisa gwaro irori rezek imi munoti chii makamirirawo bato renyu rezanup f
isusu tatingangotaura tiri vechidiki mubato rezanup f ndechekuti isusu tezanup f tiri bato rinotedzera mitemo yenyika tiri bato rinotedzera bumbiro remutemo renyika yatinotiwo constitution yezimbabwe it is the constitution yezimbabwe iyo yakatara kuti panguva yakaita seinoiyi tive isusu tione kuchiitwa uganhurwa kwenzvimbo uganhurwa kwemawadi nemaconstituencies zviri kuitwa nezeki yakapiwa basa neconstitution yezimbabwe saka isusu zvebato zvatingangotaura ndezvekuti takasiyira vakapiwa basa rekuti vaite vaite ende taona kuti vakati vapedza kuita zvavakaita vakabvapa mukuru wenyika ripoti yavo mukuru wenyika naye vakatedzerawo bumbiro romutemo akapawo paramendi parlamendi yacho pachayo yatarisa zvayatarisa yakaisawo zvayatarisa ndobva yadzoserawo zvakapiwa nhasi taona mukuru wezeka achipiwawo ripoti iyoyo kubva kune mukuru wenyika isusu vedu tinongoti mabasa kuitwa ezeki ngaaramba achienda mberi asi zvekuzonzi zvatiri kunzwa zvekutaurwa nevamwe ava vanozvasamukanya nevamwe vari kutaura vakamirira ccc zvinonge zvinotoshamisa isusu nekuti tiri kunzwa kuti vanoti zanup f ine chekuita nezviri kuitika ipapo ngekakuti ndivaichidze kuti kuganhurwa kwenzvimbo kuganhurwa kwemawadhi akuchinji vhoti yapurezidendi pane zvino kunyange wakabviswa nedhogara kumulawayo
vamututsa regai timbopa mukanya Thomas Mapfumo vambowanikwa vari kuti vada kupindura tinzwe kuti vari kuti chitaurai tinzwe mukanya
vanondipindura sei vandapedza kutaura kutaura
aiwa regai tinzwe
pedzai
zvenyu
taurai
muri kunyepa vanhu vezanu muri makurupu muri kunyepa vanhu vezanu muri makurupu imine muri makurupu ibvai yaparara nenzira yei ii
paparadzanyika
ibvaiaparadzanyika vanhu vezanu vaipawa
mukanya regai
hapana chauri kutaura uri kutaura nazvo uri kunyepa uri kunyepa uri kunyepa nyika haina mutungamiri yezvinezvi nyika haina mutungamiri hasii nechikobokobo ibvai ipapo aiwa
ibvaimukanya
kuti zimbabwe inake ibvai mpawa zimbabwe inonaka kana zanu yaenda zimbabwe inonaka kana zanu yaenda ibvai mpawa ibvai mpawa zimbabwe
inonakamukanya regai titaurai tinzwe vamunashe vamunashe mututsa batai makadaro tinzwe taurai tinzwe vamukanya mumbo wakawo aiwa taurai tinzwe vamunashe mututsa vezanup f dzikisai henyu izwi munyatsotaura tinzwe mupedzise tozoti vamapfumo vapindira
But what are interject and shauraka?
At our you should be rainbow mongo tigaga, Mati.
I am not sure. Saka zvitoto tishanisa isu zvanu PF atorine 2/3 majority parliament kuti pane zvatingai kuti tichinje formula iri kushanda tigara tine 2/3 majority tine magara election angachiitwa akati winner is zvanu PF party saka zvitoto tishanisa kunzwa vanhu vachiti isu tora kuchinja tora kuchinja chita kuti tikwanise tiwina tine kutora kuchinja chii formula iri kushanda kana chinhu chisina kutyoka chinogadzirirwei
chimire makadaro tipo mukana
tipumi kunzwa nhema dziri kubva kuna indi wakapera samafuku
aiwa tidi kuomba natibatsai makadaro vamunashe batsai makadaro regai tinde mukanya pindirai tinzwe tozotorawo vadzokora tinzwe taurai tinzwe vamapfumo Thomas Mapfumo taurai tinzwe
all right izwai nyaya iripo apa tombotaura nenyaya yeku yakaitika kuZimbabwe Mnangagwa haasi leader wenhingi weZimbabwe Mnangagwa akaita nyika yekuguta muri kupanzwisisa Mnangagwa na Chiwenga vakapfuurirana kubvutira mugabe munyika Chiwenga akapromiswa na Mnangagwa kuti iwe ukabvuta nyika nemasoja iwe ndinokuita vice president muri kupanzwa chitsotsi chisina nebasa rose Mnangagwa haasi leader weZimbabwe
Vamkanya.
Teresa Muzwe. Akaitwa maelections aya akapedzira achinzi chamisa achiko. Papa sinafanirwa kuitwa maelections akadaro. Saifanirwa kuitwa interim government. Vagara vese for some time pozoitwa maelections. Pakaitwa chitsotsi chisina nebasa Mnangagwa haasi leader. Imbabva.
Chibatsai makadaro Mkanya. Timbonzwa vamututswa tikunzwa kuti anzi muri kuda kutaura asi regai timbopawo vadzokora Mr. Dzokora, you're hearing our two guests here really having a heated debate. What says you on behalf of the CCC?
I respect that young ZANU-PF person, yes, he's shouting at Mr. Mapfumo here, a legend in Zimbabwe. No, that's the same behavior that we saw in Murewa, where old people, old women were being beaten up by youth, like this young man who is here, who is being disrespectful. It's the same thing that we saw in Glenview, where an 80-year-old man, as we are speaking, is in jail. That's what we see from ZANU-PF. It's very unfortunate. We are talking about delimitation here, but he's busy insulting everyone. Vana vezimbabwe vari kuzvinzwa vakateerera kuti ndiyo izani yacho iyoyi ndo utungamiri hwacho iyoyi ende zvinotangira kumusoro kuna vamunangagwa nekuti vanenge vachiti chamisa ngaaurayiwe CCC ngaibviswe vachiwenga vanenge vachitaura the same thing chekuti vachamisa vanofanira kuurayiwa nyaya yaari kutaura yekuti vamunangagwa vanogona kungohwina chero ripoti yakakanganiswa hazvisiri izvo what is wrong is wrong. What is wrong in the report need to be fixed. It doesn't matter whether it affects the presidential election or not. You know, we want the delimitation report to be fixed and that the people have spoken, the members of parliament have spoken, everyone in Zimbabwe is speaking against the delimitation report. It needs to be fixed before it can be adopted. It's as simple as that.
Thank you. I understand that our maestro, musician Thomas Mapfumo, is itching to respond to Mr. Munashe Mututsa of ZANU-PF. Go ahead, Mapfumo, taurai tinzwe.
Nyaya iripo yazvatataura izvozvo siyasiya vanhu ava havabudi havabve mupawa vanhu vakasabuda mustreet kuenda mustreet kunobvisa vanhu ava vanhu ava havanzwisise havasi vanhu vevanhu pati yavo iri full of matsotsi havasi kudevelopa nyika hapana chavari kuita vari kungoba kubira nyika hapana chimwe chiri kumboitika Harare inoita fanika in old western town 42 years vari mupower tichavaita akutaura kuti ZANU PF ngaiende ZANU PF ngaienda Zimbabwe inonaka.
Yeah. Thank you there, Regate. And let's go back to Mr. Monashe Mututsa of ZANU PF. You're hearing what the maestro musician Thomas Mapumo is saying. What do you say?
Okay, thank you so much, Marvelous. It's unfortunate that obviously the whole platform is skewed against ZANU PF.
Not really. You actually have a voice. We are giving you a platform also to speak.
Yes. So let me just be clear here. Just to comment on what the colleague from the CCC raised in terms of being disrespectful on the platform, I think he may be aware that when I started talking, Ramaphosa started disturbing and heckling what I was talking about. You know, when someone does that, and the guys are putting their kuru pampanjimbo, I think we need to respect the platform itself, the Studio 7, which are taking it in a practical manner so that we can get the way forward.
Yes, so maybe if you can just give me your points, because Murukupere Wanenguwa, unfortunately, go ahead. We only have a few minutes.
Coming back to the issue, what we can say is just we never said that we have made any comment for or against anything that happened. It's very funny that there is a misconception that the ZANU-PF is fighting the delimitation report, because the ZANU-PF is for the delimitation report, whether skewed or not, whatever outcome. But what we know that there's a parliament that was elected by all people of Zimbabwe. That parliament has made determinations. And those determinations and the reports and the comments that were made by parliament have been sent back to the president and now Zek. And Zek has said it will correct where issues have been raised. Can I align my issues or not? I got this. Now I'm talking about parliamentarians. Problem is, I'm not talking about parliamentarians. That means they are not going to see the city. What is the other court in parliament? They don't raise issues.
Hello? Just hold on.
You can't be interjecting.
No, but you need to round up because we only have a few minutes left. Can you round it up?
You need to fix my slogan. You cannot disrespect us in this manner, Marvelous.
Yes, I'm saying that. Can you round it up?
Yes, but don't invite us to tick the boxes with Vantas and Guy Spoker. If you want to do that,
No. We are giving each of you a chance to speak because here we need to balance our story. So go ahead.
Don't interject. We have two people and equality should give me more time. So we are just saying it's just a group of we're peaceful loving the party. One of the things on our motto is that we pursue unity, freedom and development. And what we want is to see peace in the country. What we want to see is a country where people come together to develop their country. President, when you come to 2018, I'm not seeing you can
yeah, yes, on that note, I think, you know what, Mr. Monashe?
You will not choose who is the next president.
Okay, please, thank you so much. Let's give someone else a chance. Because time is not on our side. I'll let Thomas Mapumo Pindira Ipapo teams go to our Nava Monashe Mututsa.
Isiso hapana chavari kutaura vamunasha vari kutaura vachirerera bato ravo riri kudzinyirira vanhu muZimbabwe. Itatereresai munzwe zvinofanirwa kuitwa system inofanirwa kuitwa kuvanhu vanovhota. Haikona ikupa vanhu mapati makadzi epati. No divide and rule yamuri kuita iyoyo yekuti uyu anopiwa kadzi reCCC. Uyu anopiwa kadzi reZANU kuti ndiwadzuri ndo membership card. Hatidi kudivida vanhu. Siyai vanhu vasina zvemapati vagokuvhoterai zvakanaka vari vanhu chete. Ndo zvinoitwa. No democracy iyoyo.
Aiwa, tinotenda. Tinotenda. Pane vamwe vanofarira dzimbo dzenyu pana pavanga vari kuti ko mukanya vachange vari kuparura here dzimwe nziyo iro gore rino ra2023.
Titori nayo album, tine 3 maalbum achitaburisa imwe mwedzi obuda manje.
Uyezve tinoona kuti Gwenyambira Mbuya Stella Chiweshe vashaya nhasi ngatiwo mabwi enyaradzo.
Komana zvakaoma komana ndine urombo zvikuru. Ndine urombo zvikuru tasiiwa ne.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Thank you so much to all our guests who are here with us. Munashe Mututsa of ZANU PF, Tawanda Dzokora of the Citizens Coalition for Change, and music maestro Thomas Mapumo. They were here on our program live, so please join us again next week. You have a very good weekend. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.